Westheatmusic.com.
Hello? Is it a tender?
Throw to that.
Sorrow!
Masuiro wando kuita ndichingobva kukuona nekamweka kudhaka. Ndoshushikana unonditendereza musoro saka nchikuyemuraka. Ndaizvaipira ndainarara kumba kwako. Mumoyo mangu yobva yaita nzvimbo yako. Ndaizvaipira ndainarara kumba kwako. Mumoyo mangu yobva yaita nzvimbo yako. I can only call you. Mukati kati memoyo wangu ungaite ndifaro nokufarira moyo wangu handidi unzwe kakuzarwa ndingori pakutaura zviri mumoyo pasina kuvanza handinyanyotaura zvitori zvekusikwa ndakadaro zvisimbori zvekukanza asi iwe nhasi ndakubudira straight ndakubudira banga I really care chero muti ndinopenga vakanditi ndinopenga Ndainarara kumba kwako Mumoyo mangu yobva yaita nzvimbo yako Ndaizvaipira ndainarara kumba kwako Mumoyo mangu yobva yaita nzvimbo yako I can only call you The beauty before you Do anything for you Please let me show you my man
Unonipisira kupfura mbau ragena I'm tryna conceal it, but was on the bevura and I can nyura muru donara urura. I really mean it to the peri peri and I disi kutro afanika banzura. Nyango ukatu noda moyo wangu undo kupikira chifu ando vura. Diwe unoro weru anehana yangu so kutibababa. Diwe waka kotera mapere ya ripo tishitanana.
Naizwa ipira andai narara kumba kwako. Mumoyo mangu yobva yaita nzvimbo yako Ndaizvaipira ndainarara kumba kwako Mumoyo mangu yobva yaita nzvimbo yako I can only call you The beauty before you Do anything for you Please let me show you my man
Westheatmusic.com.